Vamwe ndova noti anoshandisa varume kunge zvikoropo. Ane mafes kosha hopo, kusanzwisisa ane rudo hopo. Yolanda baby rikupisa mandebele vobva mutiska popo.
Aite zvaanoda, muviri wake ilife yake musiye. Ape wanoda, moyo wake nezvinhu zvake.
Yolanda, pretty girl, she's a wonder. Kunyangwe achidiwa nevakawanda, anotida tese takawanda.
Wonder, wonder,
I knew that is the time.